Covid yagara iri musoro medu temu yese ino hongu kune mama cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge orise macases ecovid asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira covid-19 musoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nemaprotocols World Health Organization mazamanishon arikuenderera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda recovid-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine covid-19 vachinyora bvunzo?
Vane covid vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation zvichiita kuti vasatapurira utachiwana hwecovid-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tisanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuiejeleta. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefomu 4 nefomu 6 dzienderere mberi.